manera kana kamuri ya Zimbabwe ino studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maneru akanaka vatereri. Tinosangana zvakare maneru anhasi uri musi wesvondo zviita 22/2024. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndiri Marvelous Mhlanganya huye, ndiri muWashington DC, ndichiti nezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Rimwe sangano rinorwira kodzero dzevanotengesera mumigwagwa rinoti uori watekeshera zvakanyanya mumigwagwa zvave kukanganisa mashandiro enhengo dzavo panguva ino yezororo rekisimusi. Sangano rinomirira vagari vemuHarare rotambira nemufaro mutongo wakaturwa nematare wekuti kanzuru nehurumende vagadzirise zvivakwa zvavo zvinogara veruzhinji mumusha wembare. Vamwe vanoita zvemitambo voti vachange vachishanyirana nemhuri dzavo vachipembera vari pamwe chete panguva yekisimusi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Munyori mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanotengesera mumigwagwa reZimbabwe Chamber of Informal Economy Associations vaWisdom Malaya vanoti nengo dzavo zhinji dziri kushungurudzwa nemapurisa ekanzuru yeHarare izvo zviri kukanganisa mashandiro adzo uye kudzimanikidza kuzobhadhara mari dzechioko muhomwe. VaMalaya vanoti vanotengesera mumigwagwa vakawanda vanenge vachitarisirawo kukwira kwebhizimusi nguva ino yekisimusi asi vari kuchikorerwa kodzero dzavo nguva nenguva. Studio 7 yatadza kubata mutauriri wekanzuru yeHarare vaStanley Gama kuti tinzwe divi rekanzuru panyaya iyi. Ngatinzwei hurukuro yataita navaMalaya.
Mugwagwa ndomukuraramira vanhu vazhinji vemuZimbabwe. Saka kutaura kuno chipatapata vanhu vachitengesa kuti vaonewo chehuviri chekuzofidha vana nacho pakrisimusi. Asi zvisine hazvo maringe nemamiri atoitawo nyika yedu parezvino pae kusagadzikana kudzimwe nzvimbo dzenyika kunyanya muno muHarare avo vanove malocal authority kanzuro vari kuitawo maoperation ekusunga vanhu vari kutengesera mumugwagwa. Saka ndomamiriro akaita kunze but vanhu vari kuramba vachitengesa nekuti ndopabasi pavo uye ndopavari kuraramira. Saka kudyanana kuri kutongoita mumugwagwa ikoko chatinenge tisinganyanya kufarira izvishoga nenzira yekuti pakupedzisira nyaya inopedzisira yaisa huo munharaunda.
Mungati gore rinoranga rakamira sei kune vanoita zvekutengesa mumigwagwa?
Gore hatingati ranga rakanaka ndo ranga rakashaka. Ange ingori nyaya yepachirungu panonzi survival of the fittest kuti munhu wese arongoziva kuti ndo pandinoraramira ipapo. Saka madambudziko anosangana nevanhu vachitengesa agira angoripo mugore wese iye nyayatanyanya kutaura nekushungurudzana nevezvemutemo vachiti muri kutengesa zvisiri pamutemo kunyanya vaye vavachitengesera pamberi pemashopu makuru. Vemashopu makuru vanga vachienda kunotaura kune vemutemo vachinyeta kuti vanhu havaa kutitadzisawo kuita mabhizinesi zvakanaka. Saka ndo mamiri anga akaita gore vamwe vanga vachiwa vachimuka vachiwa vachimuka pamabhizinesi avo nekuti kutandanisana nekanzuro kwanga kwakanyanya mugore. Aitingi chimwe chinhu chandikatiita ndechekuti mamiri akaita nyika yedu parezvino vanhu vazhinji vaurarama nekutengesa. Saka maringe nemitemo manje zvirikuti waongororo yekuti vanhu vazhinji vari kuita zvekutengesa vari kupiwa nekunzi havabhadhare mitero, chinova chinhu chitiri chokwadi. Saka nyaya iyi yaramba ichifamba mugore rino zvikuru, uye tatoona kuti mari yebhajeti ya 2025 inyaya yatotsinhiwa futi kuti vanhu vari kuita mabasa emaokoro vachitoita mudhorobha havasibhadhara mitero. Saka zvinokonzeresa kuti pakufamba kwevanhu nekurarama zvisave nyore, ndozvanga zvirimo mugore rino.
Zvii zvamungada kuona zvichisanduka mugore rinouya makanyanyonangana nevanotengesa mumigwagwa?
Chekutanga inyaya yekuti vanogadzira mitemo kana kuti vanopa chenjedzo kune zvemitemo munyika vave nekunzwisisa kuti vanhu vari kutengesa mumigwagwa havasi matsotsi kana mbavha dzenyika, asi vanhu vari kuita mabasa emaoko kuti vararamise mhiri dzavo. Ndo chinhu chatikushuvira nekuramba chikurukura nevemitemo kuti zvinzwisisike nehurumende yedu, criminalization yevanhu vemabasa emaoko. Saka ndechinhu hwani chatoda kufambisa mugore ra2025 kuti nyaya iyi iongororwe. Chechipiri inyaya yemitero yematax. Matax akaiswa achitarisira mugore ra2025 akawandisa maringe nemashandiro anoita vanhu vemabasa emaoko. Tikuda kuramba tichiedza kukurukura neveminister of finance uro neparliament kuti kuve nemitero kana kuti tax iri simple kuti vanhu vakwanise kubhadhara vanoita mabasa emaoko vasingashungurudzwi. Chechitatu chatiri kutarisira kutiwo pakwanisike kuvakanwa nemitemo ichaunza tinoti masocial safety net yevanhu vavanoita mabasa emaoko, kuti akaenda kuchipatara anonona mishonga worapwa, kana kuti vana vanoenda kuchikoro vasingabvunge kuchikoro.
Avo vanga vari munyori mukuru musangano reZimbabwe Chamber of Informal Economy Associations vaWisdom Malaya vachitaura nesu vari muHarare. Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa mune rimwe sangano rinorwira kodzero dzevagari vemuHarare reCombined Harare Residents Association CRA, vaRuben Akili vanoti vari kutambira nemufaro mutongo wakaturwa nematare edzimhosva svondorapfuura wekuti kanzuro yeHarare nemamwe mapazi ehurumende vagadzirise zvivakwa zvekanzuro zviri mumusha weMbare zvinogara veruzhinji. VaAkili vanoti sangano ravo rakabatana nevamwe vagari vanogara muzvivakwa zvekanzuro zviri muMbare, izvo vanoti hazvisi kuchengetedzwa zvakanaka. Vakakwidza nyaya iyi kumatare edzimhosva ayo akapa mutongo wekuti zvivakwa izvi zvigadziriswe nechimbi chimbi. Ngatinzwei hurukuro yataita navaAkili nezvenyaya iyi.
Mutongo uyu tinogamuchira, tingati mutongo uyu nemufaro zvikuru, tingati pachirungu inotonzi land mark ruling, nechikonzero chekuti tingati anga achisanganika nevagari vekuMbare kunyanyanyanya vanogara mumahotel kusagadziriswa kwembombi dzinofambisa siweji kana kuti tsvina, uyezve zvakare nyaya yekushayika kwemvura, uyezve kusagadziriswa kwenzvimbo dzinogezerwa nedzimwe dzinosvikirwa mbiro. Zvese izvozvo tingati ugaro hwevanhu vekuMbare hauna kumira zvakanaka pari zvino, nechikonzero chekuti vaita kunge vanhu vanga vaita zvekuraswa pasina avo vanotaona kuti ugaro hwevanhu ava hwave hugaro katumepari pachirungu wanti hune dignity. Saka naizvozvo mutongo uyu waura panguva iyo vagari vemuMbare vanga vachitingati vari madzudzo munyanyanyanyanya vachiva vanogara kati mumaconditions asina kururama. Naizvozvo tingati tikupembera nemutongo uyu nechikonzero chekuti takagara tichiramba tichitaura nyaya idzi dzekuMbare hotel kana muMbare flats kubvira tingati gore rakapera, chimboramba tichingotaura tichiti dai kanzuro yaona zvekuitwa, dai pamusoro peugaro hwevanhu avo, dai hurumende yaona zvekuita pamusoro pevagari vekuMbare kuona kuti ugaro hwavo hwadzokera, pekuti havasi vanhu vari pachingoti subjected kuma health risks, uyezve maconditions kana kuti nzvimbo dzavanenge vachigara dzinenge dzive dzimwe dzinokonzeresa zvingava zvirwere, uyezve zvakare tingati pachinge atinda kuti dignity pache zvayo.
Tinoona kuti hamuna kuwanikwa muchiwanikwa muchidoma Harare City Council, badzi makadomawo mamwe mapazi ehurumende. Ndeapi mapazi aya, uyezve zvaakureva chii?
Mapazi ehurumende akadoma yange iri minister of local government, minister of social amenities, uyezve naminister
of Health, the Minister of Social Amenities, the Avo, Evanuna, Nizuguna, Zimbabwe, and Ugaru, Evan, Ranazo, the Chicago Management, the Tikmunu, and the Basa Guru, Pamso, the Ugaru, Evan, our Tikmunu, the Tatiano Doman, our Chicago, my people, I come to go at you, the Rokutin, the Kanzuru. It was immediately that to a basic central services. So the final Nanakuka is for Gombura, Nisiwa, the Bombid in Honda China. Yes, and you can out in Magari, Mumbari, Matapi, Materevini, Nenieri. Now, if you have a program, first one would be Marara, Atangakurwa, China, the Tanaku Gazwa, Jesus,
Pakataurwa nguva here kuti zvinhu zvese izvi zvinofanira kuitwa rini?
Mukachengedza mutongo uyu nechikonzero chekuti matimeline anogona kutinetsei, but mukachirekedza pakanyorwa kunzi immediately.
Avo vanga vari vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano rerimwe remasangano anorwira kodzero dzevagari vemuHarare recombined Harare Residents Association CRA vaRuben Akili vachitaura nesu vari muHarare. Vateereri yechino chiziviso chakakosha. Tave kukwanisa kukupai na uzedu pa VOA Shona WhatsApp channel yedu uye nepa Facebook mazuva ose. Kana mchida kubatana nesu padande mtandere WhatsApp. Vurai WhatsApp yenyu moenda pakanzi update. Mochaga pakanzi VOA Shona. Motifarira kana kubaya follow. Kuneva noda kushandisa linki muno kwanisa okuenda pa Facebook page yedu. Patino kupai link ye WhatsApp channel ye VOA Shona. Govana inevamwe na uze Studio 7 zino tema zisi na divi razakarele kera. Zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zviri kusangana nevechidiki muupenyu hwavo kana kuti Youth Forum chamunopiwa na Taboka Ngube we Studio 7.
Tinoku kamuchirai kuchirongwa chevechidiki chesondo rega rega chamunopiwa neni Taboka Ngube ndiri muWashington DC. Nasi tiri kuendera mberi nehurukuro na muzvare Nicole Chabata avo vakatadza kunyora bvunzurudzo dzavo dzeolevu mugore rino mushure mekunge vasungwa vakatadza kunyora kala vakasungwa vari pamwe chete nevamwe vechidiki veTCC nava Jameson Timba vanotungamirira boka iri. Ngati zvei vachitsana ngura.
Nyaya yabereka. Of course vanotorwadziwa, vanotoreacta, votodidi, but vanotozoona kuti like vandakabuda vakatoona kuti they have to support me because ini ndanditori mucondition yanga isiri right. Ini pachangu ndaitoda vanhu vanondicomforta, vanhu vaimira neni, and even though vakatsamwa they were supposed kutongomira neni because ndanditori right kutodariko if. Because inini iwo avanosangana nema challenges aya. Iwo vakazongomaona because inini ndinaifana kunyora. Ndikazotadza kunyora. Iwo yes vanga vakabhadhara mari ende vaitarisirwa kuti ndinyore but hazvina kufamba sekudaro. So yes vanotombotsama votombodi but ndozongomira nei.
Dzimwe shamwari dzako kana kuti vamwe vemunharaunda vari kutiwa kudi nenyaya iyi.
Panyaya yemafriends and community apa. I lost almost everyone because like the society inonetsa kuti gamuchire zvino kana kuti vana ameno tano stora sei So the society vamwe ndo vanenge vachindiseka pandofamba vachididi vachitaura vanotaura zvakawanda wanda but inini hangu I don't care because inini I know the reason why ndakasungwa. I didn't steal from anyone and na crime yandakakomita. So inini ndinoziya nyangu ndikanzi criminal inizoti handisi criminal andirwadziwe hangu. Also panyaya yemafriends I lost them all.
Ko dzimwe shamwari dzekuchikoro idzo dzakati kudi dzichiona wadzoka kuchikoro pane here vakada kuti vatambeonewe.
Handisisina shamwari andoti shamwari. Maybe vanhu vakutoita mafriends angu nawo vamwe mamwe mastudents ezinasu ndo mamwe andiri kutoitawo atiwo mafriends wo angu because the rest like my friends angu anoita mwana wechikoro ana angu dzokera kuchikoro ndakunodzidza vanhu madezi andakabuda ndakaenda kuchikoro kuti ndinoona situation ndinobvunza nyaya yemacolors what ndida kunzwisisa. So my friends anoita zvoti aya mafriends angu aya vakazvidistansa kubva kwandiri zvekuti communication yatati nayo ndakambozamawo nditi pamwe ndakatozoona kuti anifanira kuzvipa pressure angu nevanhu vatomeka madecisions avo ndozvavada except for my teachers ndo vanhu vakagona kundigamuchira zviri right but my friends andisisina na friend kana one because ivo vanotofunga kuti vamwe nditori mumupari wemhosva chaito chaizvo of which andisi izvozvo but inye kuti manzwiro amunozoita anozoitwa nyaya but now I'm surviving. Because I don't listen to them. So I don't tell what I say. And this terrible and nina so. Because I still was on this.
Kwa nasi toko mirapano manzwa urukuro yataita na Muzvare Nicole Chabata avo vakasungwa vari pamwe chete nevamwe vechidiki veTCC uyezve na va Jameson Timba vanova ivo vanotungamirira rimwe boka reTCC. Tinokutendai vateereri kunge manga muinesu muchirongwa chedu chanhasi chevechidiki chinokupai zvekare chimwe chirongwa sondo rinouya. Vechidiki vangadawo kupinda muchirongwa ichi vanogona kutibata panhamba dzinoti +1 202 394 7156 +1 202 394 7156 Anokuonekai ndini Tavo Kanxube ndiri muno muWashington DC.
Tinotenda Taboka nekutipa chirongwa chevechidiki. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa nyaya dzezvechitendero kana kuti Religious Forum muchichipiwa naEvans Zininga weStudio 7.
Yesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu, muno simba simba. Yesu simba rangu, simba.
Ndino kuchingamidzai vateereri kuchirongwa chechitendero chesvondo rino. Ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC. Mazuva ekisimusi aswedera takumbira mufundisi Venon Chamba kuti vambouya nhasi vatipe dzidziso inonangana nekisimusi. Mufundisi Chamba ndinokuchingamidzai paStudio 7 sanganai nevateereri mutipe zvamakati gadzirira nhasi.
Kwazivai vateereri vakaropafadzwa vepano paStudio 7. Muzuva ranhasi ndoda kungogoverana nemi shoko rine simba kwazvo kubva kuna Mwari. Tinoda kungotaura pamusoro penhau yekisimusi. Kisimusi kana kuti nepachirongo Christmas izuva rakazvarwa mwanakomana waMwari anova Jesu Kristu tenzi achiuya pano panyika. Mwari Bhaibheri shoko raMwari mubhuku ya John chapter 3 verse 16 inotaura kuti Mwari ndokuda nyika ndokutipa mwanakomana wake iye oga kuti ani nani anotenda maari agoponeswa nekuwana upenyu usingaperi. Kisimusi kana kuti Christmas inguva yatinofanira kunge tichiratidzana rudo. Mwari havana imwe nzira yavakaratidza nyika kuti vanovada isiri yekupa. Ndo yetu zvatinokurudzira kuti vemachechi vanhu vakasiyana siyana tinge tichirangarirawo avo vasina, tinge tichirumbidza Mwari, tinge tichiita worship kana kuti praise, tichirumbidza nekuonga Mwari. Nekuti Bhaibheri muchaona zvakare mubhuku yaMateo chapter 2 tinoudzwa nezvemagogodera kana kuti varume vakanga vakakwegura, varume vainzi wise men from the east pachirungu. Varume ava vakanga vari varume vane uchenjeri vaibva kumabvazuva. Vanonzi vakaona nyenyedzi ndokuitera kusvika vasvika panga paina Jesu namai vake Maria. Asi chinondishamisa nechinondifadza ndechekuti paChristmas kana kuti paKissimus varume ava vana kungoonga kana kurumbidza Mwari namashoko chete. Bhaibheri rinobva rapfuurira pamberi chiti vakapa zvipo zvinonhuhwira, kunyangwe negoridhe, kunyangwe nendarama. Ndopetinofanira kunge tichishumira kuna Jehovha, tichitenda Mwari nekumurangaridza kuti Mwari makazviita zvikuru, nekuti makatipa ropafadzo, makatipa chipo chikurusa. Hakuna chimwe chipo chinopfuura mwanakomana waMwari oga Jesu Kristu tenzi. Now Christmas kana kuti Kissimus yakatangwa neboka rainzi mapagans. Mapagans vakanga vari mahedheni. VaRoma ndo vakazoritora, vakazoriperfecta, vakazotanga kuti tinyatso kuzoti tutange kurumbidza Jesu, turumbidze mwanakomana waMwari. Now zvinozuva izwi iri rekuti Kissimus kana kuti Christmas nemuchirungu. Christ pane izwi rimwe chete rakabatanidzwa nemanzwi maviri, pana Christ uyezve pana Mass. Rekuti Christ zvinongoreva kuti zodzo kana kuti pachirungu the anointing. Christ zvinogona kurova futi the anointed, muzodziwa kana muzodzwa. But rekuti Mass ndere izwi rechiIndia rinongoreva kuti celebrations kana kuti mhembero. Asi diabori kana kuti Satani wakaipa akazouya achida kubvisa, nekuti Satani tinomuziva kuti haadi panorumbidzwa Mwari, haadi kuti Jesu arumbidzwe. Mazuvano munoona vanhu vakuisa kana pamaChristmas cards vachipanana zvipo, unoona kana Mwadhi vachitumirana pafoni, unoona pakuiswa Xmas. Hapachada pakubviswa Christ, izwi rinoreva muzodziwa. Kissimus inguva yekuti tinofanira kunge tichirangarira nekutenda kuuya kwakaita Jesu Kristu tenzi panyika, tichitenda Mwari Baba nechipo chakadai. Munazoone Kissimus yakanaka tichirangarira kuti Mwari vakatipa chipo chavo, tichitenda nekuonga nekushumira Mwari. Ngatipotei tichirangarira avo vasina. Shoko raMwari taanaro rinova Jesu Kristu tenzi. Mwari ngaakuitirei zvakanaka.
Aiwa kwana, singatichigumirai pano munhu waMwari. Tinokutendai zvikuru mufundisi Venoni Chamba nedzidziso yamatipa nhasi. Toshuvira kuzonzwa zvakare dzimwe dzidziso mumasvondo anotevera. Vateereri ndinokutendai kunge mange munesu muchirongwa chedu chanhasi. Iri svondo yedu yekupedzisira tisati tapinda muzororo reKissimusi. Ndotora mukana uno kukushuvirai Kissimusi yakanaka. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC.
Tinotenda Evans, tinoda kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa. Munhau dzemitambo. Nguva yeKissimusi negore idzva inguva yekufara vanhu vachiita mabiko pamwe nekushanyirana. Ko vanoita zvemitambo vachange vachiitei panguva iyi? Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Vamwe vanoti vachange vachifara nemhuri dzavo vari pamba, vamwe vachitiwo vachange vachishanyirana nehama neshamwari munguva yezororo iri. Vamwewo ndivo vanoti mitambo haina horodhi zvekuti vachange vari munhandare kugadzirira mitambo yegore rinotevera. Murayiridzi weDynamos Lloyd Gove anoti achambokanganwa zvedhimbare nekuenda kupurazi kwake kuselu kunoona kukura kwembeu idzo akadyara.
Kana tasvika panguva yakadai basa rapera sekudai. Tenge takutotarisa mbeu dzataka isa muvhu takuenda kumapraizi tonoona kumera kwembeu nekukura kwazvo kuti tidzoke futi tane simba rekuzvitangisa. Nekuti nguva ino haisi kuti uchada kuti utemwese nemusoro nezvakawanda asi kuti unge uchitamba nezvisingakwikwidze newe.
Chigove akakokera Dzimbare mukutora mukombe wechibuku cup uyo wakapa chikwata ichi tikiti rekumirira nyika makundano e2025 CAF Confederation Cup. Murairidzi wemutambo werugby Derek Chiware uyo ave mukuru wevarairidzi vemutambo uyu pane chimwe chikoro anotiwo ino inguva yekumbokanganwa zvenhandare nekupa vatambi zororo.
Christmas tenge tichirerutsira vatambi vedu tichiti njongo yekuzorora saka kunyanya zvepafield tiri kuti tamboti zorore mbichana kuti vakwanise kuspenda all time nevamwe wavo saka Christmas yedu inenge yakati nyararei.
Munyori wenhau dzemitambo Admire Muyemeke uyo anogara kuEngland anoti akoka hama neshamwari kumba kwake uko vachange vakaungana pamabiko emhemberero yekisimisi.
Takakokawo hama neshamwari kuti vange vaneso panopamba. It's most likely kuti vange vari Christmas with a difference. Vazhinji vacho vakakonfirma zvavo kuti vari kuuya. Saka ndiyo show ino netarire yangu kuti ndozvonge zvakaitawo Christmas yacho ya2024.
Mutambi wetsiva ane mukurumbira kuda kwashe chiwandire ane marongero akasiyana achiti achange achigadzirira mitambo inotevera nekuzorora ari pamba kana abva kunhandare.
Ndichange ndichispenda holiday yangu ndiri indoors ndichange ndiri mumba cause ndikabva kutreni ndeina neta ndeida kuzorora saka no holiday for me.
Eridzi wevamhanyi vechidiki kuMidlands uyezve ari nhengo yeboard reNational Athletics Association of Zimbabwe Patson Muderedzi anoti achangozorora kwemazuva mashoma.
Sezvo ndine vana vechidiki kuchikoro tichange tichitrena paholiday pano kubva musi wa27 December tichigadzirira kubva kuchikoro vachatanga temu yavo yekutanga ine athletics mukati uyezve tiri kugadzirira season inouya yenanzi.
Mune imwewo nyaya vakanyoresa kukwikwidza musarudzo yekupinda mbhodhi rezifa vari kuenda kuhorodhi yekisimisi vachiziva kuti vakabudirira here kupinda musarudzo iyi. Mangwana zipa normalization kopiti iri kutarisirwa kubuditsa mazita evese vakabudirira kukwikwidza musarudzo iyi mushure meongororo yakaitwa. Vanhu gumi vamashaogore vafaraijere vamartin kweza vafilimon machana vanqobile magwizi vaota magaya vatemba muliswa Benjani Mwari Waru vatwai mpiri namakwinji soma piri vakanyoresa kukwikwidza chigaro chemutungamiri wezifa. Vatambi venhabvu vakaita mukurumbira Alwis Punjira James Takavada naHarrington Sheren vakanyoresawo kukwikwidza zvimwe zvinzvimbo mubhodhi rezifa iri. Sarudzo yebhodhi itsva iyi iriko musi wa25 ndira. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Rimwe sangano rinorwira kodzero dzevanotengesera mumigwagwa rinoti huori watekeshera zvakanyanya mumigwagwa zvave kukanganisa mashandiro enhengo dzavo panguva ino yezororo rekisimusi. Sangano rinomirira vagari vemuHarare rotambira nemufaro mutongo wakaturwa nematare wekuti kanzuru nehurumende vagadzirise zvivakwa zvavo zvinogara veruzhinji mumusha wembare. Vamwe vanoita zvemitambo voti vachange vachishanyirana nemhuri dzavo vachipembera vari pamwe chete panguva yekisimusi. Tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ndini Marvelous Mhlanganya huye, ndiri muWashington DC.